Muchiziriso kuvari mineve ruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reveterinary services Dr. Pius Makaya, vati musi wa20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZimpat kuti mhuka dzakasiyana-siyana dzainge dziri kufa kugona rezhou, uye bazi ravo neZimpax vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongororo yakaitwa ku Victoria Falls Wildlife Laboratory yakabudisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, nhoro gumi nesere, mhara mbiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neanthrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza gona rezhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri mugona rezhou National Park chete. Vaenderera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi, icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gona rezhou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru veterinary services kumasvingo Dr. Kremer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe neZimpax vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanyare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa munzvimbo dziri pamutemo, uye kuti vakatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vateerere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimpax vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara tichinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuvadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.